Legal Matters on your station of choice, ZFM Stereo.
Good evening. Welcome to Legal Matters, your weekly program on ZFM Stereo, my station, your station. My name is Zorora Nkomo. Our discussion tonight is on decriminalization of willful and deliberate transmission of HIV in Zimbabwe. Manero kanaka muri Zimbabwe, tirikusangana muchirongo chedu Legal Matters, icho chatinotaura nyaya dzakasiyana siyana maererano nemutemo. Kana muri muHarare munotibata pa 106.4, kana muri kuKadoma munotibata pa 105.2, kana muri kuBet Bridge munotibata pa 106.1, kucholocho munotibata pa 97.9, kana muri pachivu it's 99.8. Manero anhasi, in this discussion I'm joined by two lawyers, Dorcas Chitio and Fanuel Ncube from the National AIDS Council. Guys, welcome to Legal Matters.
Thank you.
Thank you very much, Zorai, and good evening, listeners.
Okay. Munazaguti mutemo notinetse. We are discussing, or we understand that Zimbabwe decriminalized willful transmission of HIV. I think ndoda kutanga na Dorcas. Dorcas, kana muchiti it was decriminalized, tumboti chini apa?
Manera kana kakwabude vadeo wa tereri. Good evening to you all, our wonderful listeners. Zoro, nyaya chukutana nezvaya apa ndeye kuti paive nemhosva yakanga irimo mabhuku edu. Yaiva ichinzi iyo mhosva yekunzi wapa utachiona kuna umwe munhu mahuni. Yataitiwo pachirungu willful or deliberate transmission of HIV. Yakanga iri mhosva.
Okay.
Mhosva yakanga iriko in terms of yataiti section 79 mucriminal code. Ndiyo act yedu inoparura or inotsanangura mhosva dzedu dzirichi dzirimo muno munyika.
Okay.
Dzichinji. Saka kana tichiti ta decriminalize, tikureva kuti mhosva iyi yakarabwa kubva mumabhuku akuchisina. Takabvisa mhosva iyi yakanga iripo ye willful and deliberate transmission.
Okay.
Izvi zvinhu zvakakosha nekuti zvinoenderana nema regional nema international trends on the campaign to end stigma attached with having an HIV positive status.
Okay.
Saka isusi tikuti pakauya mhosva iyi 20 plus years ago, kwaiva national movie kuti tiise mhosva, tiedze kuti tidzivirire turi kutyisidzira or kuti tipe a punitive measure against munhu anenge aita deliberately transmit to another person.
Okay. Saka yakatouya iri a way yokuti tive a punitive measure.
Yes.
Kuti munhu asatapurira chirwere willful or deliberately.
Panguva iyoyo takanga tichiona kunge zvinhu zvakanaka.
Okay.
Zvisinei nokufamba kwenguva takazoonawo nekuti tingangoti pakauya chirwere ichi HIV trans kunzi uve HIV positive yaitwa kunge death sentence. You know, you'd hear that and you'd feel like your life has ended.
Okay.
But 20 plus years on, life has changed. We have had a lot of scientific breakthroughs. Kwave nemishonga, kwave nenzira dzekuti munhu anogona kurarama neutachiona uhu. Saka zvakaonekwa zvakakodzera kuti tichi revise mitemo yatakamhenge taisa. Pamusoro pazvo, kunge kwatanga takaisa kuti ive iri mhosva, it was a challenge because at law we say a person is innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt.
Okay.
Beyond a reasonable doubt is a very high threshold. And the threshold yakanga isiri kumitwa ne how we were convicting or how we were trying these offenses muno muZimbabwe.
Okay.
Because atina the scientific knowledge or the technology that is required for us to really break down to be able to pinpoint kuti apa utachiona kuno mumwe ndiani. Saka zvinhu zvainetsa
izvino. Saka which means inawo yekuti munhu anokwanisa kuti ndiwe wandipa but handisi kuziva kuti ndagara ndinazvo here kana. Saka zvaidhila nenyaya yekufungidzira.
Ndizvo chaizvo. Umboo huzerezere hukuru hwatinoti tingakwanisa kushandisa kuti tizovharira munhu tichimupa sentence yaive iripo yaisvika iwe ku-20 years tanga tisina.
Saka sentence was 20 years.
Yes, maximum sentence was 20 years. Yes.
Saka zvoro kuti iko zvino haicha mati yakabviswa hakusisina.
Yes, takabvisa mhaka iyo yakanga iripo yainzi willful and deliberate transmission of HIV.
Okay. Saka ndoya kuna kwauri Fanuel.
Yes.
you as National AIDS Council, muno teaching in that legal development yakaitwa yoku decriminalize willful transmission of HIV in this country.
All right, thank you so much. I think what's important is to underpin or to state that one of the essential elements of the crime, which we now say has been repealed, was actual knowledge. Kuti munhu azive kunza azive kuti ane azive kuti ane utachiwana kana kuti constructive knowledge pekuti kana munhu asingazivi but kobva kwanzi hanzi there will be a real risk or possibility kuti munhu ane utachiwana. So because of those elements, what it simply meant is kana munhu aikwanisa kurakidza kuti aisaziva kuti ane utachiwana kana kuti there was no real risk or possibility kuti anga ane utachiwana. Kwakusenzi kuti muntu lo kungati kuva defense. So as a result, vanhu vaiita kakutya kunotestwa. Abantu vavesesavuya testwa for igcikwane leHIV. Why? Because a person knew that as long as it is shown that I knew my HIV status, it became a prima facie case or I could easily be convicted of that crime. So from a public health perspective, temu uyoyo waita kakudissuade one kuti anotestwa for HIV. And also on the other hand, when it comes to treatment, abantu babe sisibali practice ukuthi ngabona ukuthi no they are taking the ARVs, they would then at times hide. It's because people would try to hide from each other. So you see the wife could be taking ARVs, so they wouldn't want the husband to know. So as a result, because of that law, people tended to be dissuaded, number one, from being tested, and number two, from consistently taking their medication. And so when that happened, when that happens, what it does is it makes us as a country fail to properly realize our goal of ending AIDS as a public health threat by the year 2030. Why? Because we know that the more people are on treatment, and in terms of their viral load, can a viral load iri increased, the chances of transmission anuita achita lower and lower. So the more munhu paninga achi tora ma
drugs
consistently, it means it should not be sera senyika kuti tikwanse to achieve our goals yokuqeda lo mkhuhlane mbigcwane le HIV by 2030. So the law tended to dissuade people from that health seeking behavior.
Okay, that's fine. Mure Zimbabwe tiri kudiscussa nyaya yekubviswa kwemhosva yataiti deliberate or willful transmission of HIV. Hanzi namagweta edu amaviri ari munomu hazvichasiri mhosva, zvaitombori mhosva yekuti munhu aikwanisa kuenda kuchitokisi for maximum of 20 years, which means munhu aikwanisa kutoenda kujeri. Kana muchida kuti mujoin a discussion, you know, we have live on ZFM Stereo, my station, your station, then munotibata pa WhatsApp platform yedu inoti 0731168045. Kana mune zvamungada kubvunza kuti munyatso kunzwisisa kuti mutemo wakamira sei mazuva ano maererano nenhau dzekutapurirwa kwedenda reHIV, zvakamira sei, munotibata pa 0731168045. Then dokas, this problem yanga iri mucriminal code yekuti yoku create a criminal offense could pa willful transmission of HIV. Pane vanhu here vakatomboenda kuchitokisi. Muno munyika titori navanhu zvakambonyatso kumbomira sei, toda kumbonzwisisawo.
Zoro kubvira pakaiswa mutemo uyu tikangoti amendment yekuunza mhosva iyi yakaitwa around 2003-04 nga pari pa peak pedenda re HIV. My prosecutions, my statistics that now from HIV Justice Network show that Zimbabwe yanga itori ne the highest numbers of prosecutions in sub-Saharan Africa. And given Sosatambo Talaguti, this the men I know who were prosecuting this offense was not scientifically backed by any clear evidence which would be capable of satisfying that threshold. We have people who were convicted. Then the statistics show about maybe 18 cases, which is a big number when we say we were not also then able to support our allegations and our conviction. Their right to liberty based on this law.
Saka, which means Zimbabwe was one of the Africa. Because pane statistics zandiri kutomboona kuti amuna tisunyika yekutanga pane nyika dzese dziri mold. Pane nyika dzandakamboona dzakawanda wanda, but Zimbabwe ndo yanga iri.
Criminalization has been happening, but we are saying significant strides have been made. And in reality, criminalization yanga iri dangerous pakuti it tended to punish those who got to know their status or disclose their status first, like Fanu was saying. And in most cases, per statistics zandakuratidza izvozvo, majority are women, because unfortunately, rather, because of our natal or prenatal care policies, a woman is supposed to know their HIV status. So more often than not, they would get to know their HIV status first. But that doesn't necessarily mean them knowing it first means they contracted HIV first. And when they then disclose, if someone wants to be malicious, then they would abuse this provision.
All right. Ndoya kune fano. All right. Ndangofungira mutemo uyo zvawanga uri. All right. Ndafunga kuti ndoda kuno reporter. Saka evidence yandainofanira kunomboenda na yanga yakamboita seko. Anditi ndiri kuti munhu akandibatisa neutachwana. Saka ndaino presenta chii.
Yeah, so yeah, in terms of that section, yeah, repeal ayo. But in terms of that section, the Mkomazoro, munhu kana wakuda kuno report. Kwaifanda kuno report kuti nda tapurirwa chirwere kumbe senhiwe umukhuhlana. One HIV, and Paku reporter Papu in the court of law, what you were just supposed to show, and it was either that uyumunu their status kutimunu are positive, kana what there was a real risk, papa ni likely kutimunu ane utach one, and it so basically I think my counsel Lambo Shtara kuti mutemo wacho wanga uri very broad. Wangaoneka catchment area kaombe.
Angari neto, mbeo
mwoti ndulongo bata jesu. Because tikuti munhu wese ari sexually active, and it, especially part the second, ya ndataura kuti ilo kuza yes, pili le ntiona iri real risk or possibility that one could be infected by HIV. Ese nzitu kona kona, almost most people are sexually sexually active. Babe potential criminals. So because how do you determine when someone says there's a real risk or possibility that you have HIV? So basically almost everyone who's sexually active had that potential to be reported as having deliberately infected someone with HIV. So the law was very broad. And sezvataura na council kuti it was very difficult also because pamutemo tinoti a law should be sufficiently clear, but you anga ungori vague uchingobata chero munhu. So that's why then pakazoonekwa kuti no, let's deal away with that law, at least let's try to handle this matter, maybe tichanza dzimwe nzira dziri scientifically proven rather than using my assumptions which are no longer holding at this same age.
Okay, then pane mubvunzo pano pa platform yedu ye WhatsApp. Vatereri musa kanda ma voice notes, munongo kanda tuma short messages twenyu, then magwete edu mairi Dorcas na Fanuel vobva vakupindurai. Hanzi maswe era sei ndoda kubvunza kuti ko vakasungirwa mhosva yekutapurira umwe saka vachaitwa sei. Which means you see this someone I know torine hama yake yakaenda kuchistokisi, but ari kubvunza saka vachaita sei vakanga vaenda kujeri nenhau iyoyi.
Okay. Maybe in the child's out today, then in the Vanderpoop na council to further clarify. So mutemo wedu vanga watotanga kutaura nema principles kuti mutemo unofanira kunge uri specific. Principle itinoti the principle of legality. Principle for legality says that the law should also be specific. The law should not apply retrospectively. Zvazvinoreva ndezvekuti manifestation ye principle of legality in this context. Munoenda mu statutes edu kune yatinoti statutory interpretation act. chapter 1, that's the number 1 act chemno Zimbabwe kuti tutanga kuti ndizvose kuti mitemo yedu yese inofamba sei. Statutory interpretation act inobvira kuti kana tichinge tazvipila zvinorevei. Mukaenda pachikamu 17 inotaura kuti kana tichinge tazvipila hazvireve kuti zvinhu zvese zvanga zvakaitwa nemutemo zvabvanyangurwa. Zvinoramba zvakamira mamirira zvanga zvakaita. If inobva yatoendera mberi kuti even kana investigation kana yange yatanga even kana pakazvinzi paitika repeal, the law stands.
Okay.
Zoro tiri papo pane madebates anozoitika uye kuti is this just?
Yeah.
Kana tauda kuziva zvejustice ne fairness, tochibva taenda ku constitution yedu. Constitution yedu manje, which is our bumbiro remtemo wedu, ndo mutemo mukuru wedu muno muZimbabwe. It's this the most supreme law. Saka any mutemo uri usingaendirani ene zviri mumbiro redu unofanha kuti iwe ubviswe.
Handiti. Okay.
Saka position iri statutory interpretation iyi. Inonga ichi dzanyirira kodzero dzevanhu dzinoparorwa mu section 70. Nokuti
ye
constitution yedu.
Okay.
Maybe ndingatozoramba chingoparora. I don't know.
I think she has explained it very well. Ngakhuluma nje ophela ukuthi ngathi imthetho wetesilawa kathesi uthi kona iprinciple uthi the law does not apply in retrospect. She has already talked about it ukuthi xa umuntu engatholela ukuthi ulecala kodwa umthetho utshintshe umuntu umthetho uapply umthetho ovela ukukhona. Of course she was explaining ukuthi at times then the issue of unjust the argument between just and unjust laws of course then comes down to what philosophy one really subscribes to, but she has really put it well. So the law doesn't apply in retrospect, put
okay.
Simply
anzi nemwe muterere takanzwa Dr. Ruth Labode vachiti tokumbira kuti president vape amnesty kune vanhu vese vakasungwa nekuda kwemutemo uyoyo. Andize zvino is that something which can happen? Zvino kwasa kuitika here?
Definitely. Definitely. Ndoda kudila ne constitution yedu. I think that is an appropriate request because like I've said in terms of our statutory interpretation law, as kana zvatosungwa zvatosunga kana conviction yakatoitika inenge yatoitika. However, there are three arms of government. Izvi zveku conviction zvinenge zvakaitwa ne arm ne re judiciary kunovawo kumatare edu edzimhosva. Arm iri kuda kutaura zvekuti tiite zve amnesty is the law making arm. Dr. Ruth Labode is a member of parliament. She's a legislator.
Yes.
She wants to appeal to the other arm, which is the executive arm. Executive arm inenge yakushandisa ma powers that inopiwa ne constitution, the powers of mercy. Aripo yo pa one section 112 anotaura kuti mutongi wenyika anopiwa iro simba rekuti ape pardon to any person concerned in or convicted of an offense against any law.
Okay.
Saka that would be the appropriate, the most appropriate
remedy
in this situation.
Saka which means the hope for those vakanga vakapinda muhusungwa nekuda kwemutemo.
Absolutely.
The hope is there, mkoma. But yeah, hope iripo. It's just that inenge iri issue ye executive because ndo wane ivo abala mandla ankona. They have the prerogative, so they could really on the basis of justice they might say, well, since this law has really been termed to be a bad law, why can't we then exercise the powers of mercy? But it's something that is within their prerogative.
Pane
musimba rabo
pano ngato bvabvunza kuti zvinoita here kuti tipetition ne president kuti vaburitse vanhu vakange vakasungwa nenhau ye ufu or deliberate transmission of HIV. And the senator, a petition office of president, kuti toda kuti wanhu vaburitse. Zvinhu zvakaita sei?
Yeah, she's looking at the constitution because bumbiro redu remutemo rinoti guide. I think she's coming to the right section because munhu wese ane kodzero, whether it's petitioning, the right to, you know, could demonstrate trade unionism. So I as long as it is within the law. Can I get a but our council is just checking for us.
Okay, in
the constitution.
It's like a contribution. And the law was there, but it was not easy to follow all the steps required to sue a person. I am a victim of deliberate transmission, got AIDS from a lady. I ended up giving up to such an extent I resort to leave Zimbabwe and settle somewhere. So this new law is better. Thank you very much. Ari kutenderana nazvo kuti zvakaitwa ne hurumende zvinhu zvakanaka. Then obva paita umwe uyo anoti imbotiudzaiwo kuti nei mazofunga kuuchinja nhasi.
Okay. I think Sizana Botara Bakutanga Zorunda Taura Kutinini, this is greatly in line with regional and international trends on the campaign to end stigma attached to HIV positive status. Dikati Kanzuwa kavwa taura nyekuti ma health seeking behaviors achinge tichida anenge achida kuti munhu ave at liberty kuti a disclose HIV status yake. Aendo kunotsvaga mushonga asina that fear.
Because kana wakuziva kuti zviri kundindisa kujeri zvino zvinonetsa kuti ndizive kuti status yangu yakamera sei.
Furthermore, research has shown, scientific research has shown that it's not as simple as we thought.
Yeah. Okay.
A single sexual encounter may not actually result in transmission. Those not our science. It's a story. I think I trust that maybe more shades of what you
are sort of.
So it's not something that is down to an exact science which we can pinpoint and then be able to balance in our legal books to say we are then taking away your liberty on the basis of something which you cannot prove.
Okay, you can add.
Just to add, Ipapoku team. You know, when this law was brought into being, my circumstances and Gairipo, Shadisiane, because as a Sejua Tower of Pukutanga, at that time, we were tormenting our leg one, so we had a death sentence. You see, it was at that time, there weren't those discoveries, we were not yet that advanced. So, and at that time also, there were a certain group of people who were thought to kukunzindo why affect, especially women. There was a kind of an advocacy, let's try to assist them. But yet, as we go 15, 20 years down the line, still, mutemo iwoyo. We could disadvantage women because, as council has said, mama, you are about health seeking behavior because of natal requirements. They are the ones who usually know their HIV status.
Yes,
You see, now, all right, my negative. So the women have become a kind of a yardstick. So it has been shown, even my cases Akaenda, they have really somehow tended to disadvantage women amongst other disadvantaged groups. So I think it had become really a high time could tite zvinhu zviri begged by scientific or empirical evidence.
Okay. I think while tichi wind up chirongwa chedu or tichi pedzisa chirongwa chedu ndoda kuti imeme samagweta pamtema apa tava papi zvava fano in terms of mitemo yedu yatinayo inoita kuti tirwise denda reHIV takatarisa those 390 anonzi those 390s tava mitemo generally pane zvimwe here zvamuri kuona zvazvisati zvanyatso kumira zvakanaka.
Commendably, our constitution is a very progressive document. But it has been noted per section 56, yet not equality and non-discrimination clause. In subsection 3, we still have, we don't have a specific mention
of HIV and AIDS being one of the grounds upon which people cannot be discriminated against. So it becomes an issue that our lawmakers could consider. Could try to amend the constitution ground the HIV issue amongst those grounds upon which people cannot be discriminated against. Pane tumotemo ya tingori ya tinayo yakafana the Prevention of Discrimination Act, particularly part 2. Ndaizvaigona kuti omama abantu abaphela legciwane abantwana omama abazithweleyo labantu abaphela lama disabilities bebe considered also to try and help them to not to be discriminated against. Also pane mutemo yakafanana nana the Children's Act section 76 and also the Public Health Act section 35 which sections have really been interpreted to restrict the age of consent for children kuti vakwanise kuwana ma health related services. Saka siti tina tana vantwana labo kumoti bavunyelwe kubana bekwanise ku access ama health services as early, because it has been shown kubana they are also they need them. So those are some of the laws that I would speak to, which still require to be amended. Of course, we have the Social Welfare Assistance Act. You know, kwanza kuti gadziriswe kuti nyatso taura pama circumstances yevanhu vari disabled ne vana vane ma disabilities and women to some extent, kuti zviedze kuti pa improve the access to social security. You know, betsira patetiedza kuti tigwisane nedenda redu reHIV. Of course, as a country, we are doing very well, you know, because we've even moved from the 90 to the 95 targets. Injongo yetu kuti by 2030, CBS iqedile HIV as a public health threat. By 2030, tudange tapedza HIV as a public health threat.
Okay. Dokas Muchidimbu, unoda kuti chinyi kumhuri yeZimbabwe?
Muchidimbu ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe for mifunzo yayo vatipa nenzeve dzavo. Ndichingoti decriminalization is a game changer in respect of showing commitment by the government of Zimbabwe to end HIV transmission by 2030. The positive gains that tawana on they are significant, because they go a long way in knocking out a big barrier that was there in access to health rights in the context of HIV. And it starts with one getting to know their status, sharing their status with their sexual partner, and then getting the appropriate health care to ensure sustainable viral suppression. And all this has been made possible by this very positive change that was made in our laws. Thank you
very much. That was Dokas Chitio, a legal practitioner, and Fanuel Nwe, a legal practitioner from the National AIDS Council, where we were discussing decriminalization of willful transmission of HIV. My name is Zora Nkomo. It's goodbye for now.
Legal Matters on your station of choice, ZFM Stereo.